manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikunguru 6/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano mudunhu reMidlands vachivimbisa vanhu kugadzirisa zvose zviri kunetsa munyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoitawo musangano kumberengwa vachivimbisa vatsigiri vavo shanduko kana vachinge vakunda musarudzo. European Union inoti Zimbabwe ikaita sarudzo dzakachena zvichabatsira zvikuru mukugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF uye vari zvemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari kugokwe nhasi vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa musi wa30 chikunguru. Vachitaura vari pachikoro chemapfungautsi primary kugokwe kwakare vaMnangagwa vati vari mubishi rekutsvaga rutsigiro kuitira kuti vadzose masimba kune veruzhinji. Vati izvi ndizvo zvakarwirwa nebato ravo muhondo yerusununguko kuitira kuti masimba agare ari muvanhu.
Pamberi nokubatana pasi nemhandu. Makadima comrades, tavuya Revolutionary Party yedu yeZANU PF yakaunza rusununguko munyika yeZimbabwe kubvisa kuvachena kuti zvitonge isu vatema. Tinosungirwa kuita sarudzo yokudzokera kuvanhu kutsvaka masimba okuramba achitonga. Murwendo iroro kune vanouyavo neparutivi vachiti vanodavo havarambidzwi, vanoita kuti mutambo unakidze.
Vachitaura nezviuru nezviuru zvevanhu zvaungana pachikoro chemapfungautsi vaMnangagwa vati hurumende yavo ichamutsurudza makambani anga avhara kuitira kuti nyika iwane mari inozoita kuti ishandiswe mukuvamba makambani matsva. vaMnangagwa vasimbaradza nyaya yekuti hurumende yavo yakazvipira mukugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vanhu vawane mabasa uye vekunze vauye kuzoshanya munyika.
Edu makambani ari muno tichatsigira kuti amutse makambani anga afa, akudzirudze makambani aripo. Pamusoro paizvozvo tichiwanazve makambani anobva kune dzimwe nyika achiuya muno kuzovaka mafactory nemakambani in the mining sector, agricultural sector, infrastructure development, maroads and railway, manufacturing, ICT, tourism. Achiega uvoni.
vaMnangagwa avo vakatora masimba mushure mekunge vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vamanikidzwa kubva pachigaro nemauto aitungamirirwa navaConstantino Chiwenga muna mbudzi gore rapera vabvuma kuvatsigiri vavo kuti Zimbabwe yanga yaparara zvechokwadi. Asi vati sezvaiitika muJerusarema yakanga yaparara vachaivaka zvakare kuti ive chidadiso. Vatiwo rusununguko rwenyika rwakaunzwa nebato rinozivikanwa nemunhu wose nokudaro hapana chinovatadzisa kuvaka Zimbabwe itsva.
We are building our economy. Jerusalem yedu yakanga yaparara taikuivaka ibwe pamusoro pebwe. Ibwe pamusoro pebwe. Ibwe pamusoro pebwe. Nyika ingova kuno kungounganidza uchingounganidza kuti avangwara kune kwava ne tereline yevarodzi. Aiwa ibwe pamusoro pebwe. Ibwe ndokuti mudhuri atinovaka nyika inosimba nekuti inenge yakavakwa zvino ungwaru. Mabusinessmen atiaitaura navaya ko iyo independence yedu yakabva kupi? Yakaunzwa nani?
Musangano waitirwa pachikoro chemapfungautsi unozvidza mutongo wakaitwa musi wa26/10 nedare repamusoro rekumasvingo iro rakati ZANU-PF haifanirwe kushandisa zvikoro kuita misangano yayo. Dare iri rakatiwo ZANU-PF haifanirwe kushandisa vadzidzi nevarairidzi kanawo midziyo yezvikoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe kuti sei bato ravo riri kuzvidza mutongo wematare. Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaitawo misangano kuMidlands uko vavimbisa shanduko kuvatsigiri vavo. Vachamisa avo vari kuitawo misangano iri kupindwa nezviuru nezviuru zvevanhu vati havasi kuzodzokera shure panyaya yekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tanga tine misangano yakanaka zvikuru nhasi. Tatine manyaro kuti tanga tabva kunorova nacharandura kwaSichuru Manzu uko nhasi tazorova pakerapo umberengwa West nepamataga kunova muumberengwa zvezvakare. Misangano yataita inonwisa mvura ruzhinji ruri kutsigira. Tinotoshamisika kuti ipapapa vangada kuti vanohwina vanenge vachihwina nekupi kunze kwedisu. Rutsigiro rwatinarwo runotishamisa. Hatina kumbowana rutsigiro rwakadai kubva tichitanga bate muna 1999 naDr. Tsvangirai mukuru wedu wechitima chitima cheshanduko. Taona rutsigiro kuti rwanyanya moziya vakasiya vadzara yatumbuka zvino nyika yoguta nemuchero. Itakunatsa unoona kuti rutsigiro rwacho rwaenda mberi. Handioni vangada kumira kana vamutangagwa kana ani zvati angakwanisa kumira nesu pasarudzo iyi. Kungopukuta nekuti vanhu vamirira mbovha yemufaro, vanhu vamirira kurohwa havo nemunhikwi wekusununguka uri kuuya pana 3 July.
Zvii zvimwe zvamaudza vatsigiri venyu muMidlands umu zvamuri kuronga kuti munogadzirisa mukasarudzo?
Tisati taenda kunoronga tinogadzira tikasarudza, ndavaudza kuti taita mangange nezek navamunangagwa tatadza kuwirirana nenyaya yeballot paper. Tikati aiwa hakuna anogerwa asipo kukanyaurangana. Matoti agerani, saka tati ipapa patasvika pamvura yacheka makumbo. Isu tinoda kutinwa kusarudzo musi wa3 July. Asarudzo idzodzo ngadziitwe nebaloti yatawirirana, ngadziitwe nesilabasi yatawirirana, ngadziitwe nezamanishoni ratawirirana, kwete kuti mumwe anoda kupinza mapepa asiriwo anozopedzisira kungoshanduka-shanduka. Zvatiri kutaura tinozviziva nokuti tiri kuudzwa mashoko nevanhu vari mudhuze-dhuze mujinga reveva vari kuronga utoti hwakadai. Saka vari kusorosoro kwehurumende ikokoko mumujeje dzechaimo muhuro yehurumende yeuche patiri kuwana soko makuru akadai. Saka hati kutaura zvatinoziva endi tacho hatizotendi kuti tiende kuelection. Kana titi election ngebalot ratisina kuwirirana zvapurindwa nani kupi nguvai rofamba sei kusvika rasvika muruoko rwevanovhota vanova varidzi vedu. Saka hatitoti tese takavhura maziso, tine mabinocula, tine mamicroscope chaiwo kuda kuzama kuona zvii zvinoitika. Tazopinda hedu taudza vanhu kuti Midlands yakatikoshera kunyanyanya mberengwa. Marozi akaparara unyatsoona kuti hapana hurumende ine hanya. Unoonawo kana upenyu hwakaderera zvikuru zvaandibata mwoyo zvakanyanyisa. Hakuna development, hurumende haiko zvachose. Pagedhi hapana munhu, ikamutungamiri ine dambudziko nokuti kune vari kufudza mombe negotsi saka pano toda kutotangwa pasa nyika yende mberi ndo zvakatitaura nyaya dzedzidzo nyaya dzeutano nyaya dzezvikoro nyaya dzekuti totangopinda togadzirisa nyaya yemari sei tine urongwa hwakanyatsochena hwokugadzirisa nyaya dzekuisa vanhu mukubudirira kwavo mumagadheni mavo kuraya nyaya dzemagetsi nyaya dzemafoni hakutori nagetway ukatarisa kuana kr kuana ecommerce zvinova zvinonyadzisa mabridge anondomoka tasikava nemwe bridge rinotonzi kwamaticha kuti kunoorohwa maticha achierera nemvura kwanaya saka zvinhu zvandirwadza asi tati hai dambudziko taakuya nepirisi renyika richapedza dambudziko rakaoma.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare vari kumataga kuMidlands naBlessing Zulu weStudio 7. Apo vamunangagwa vanga vachivimbisa vanhu kugokwe kuti vakazvipira kuvaka patsva Zimbabwe nengo dzemapato anopikisa dzanga dziri kuchema nerekuti dziri kumanikidzwa kuenda kumisangano yeZANU-PF uye kuti dzichaitwa danda mugotsi kana ZANU-PF ikakundwa musarudzo. Tabata nengo yeThe African Democrats vaMakoma Chona kuti tinzwe zviri kuitika.
Tikangonyarara ka election inouya vanotyidzirwa ana ambuya vachagona kuvhota zviripa mutemo vechidiki vanobva vagara kumba vachanovhota vachitarohwa vanoenda kumabhawa vachaenda vachitya kunomwa ikoko. Aiwa, election iyi ndeyepeace ndeyerunyararo, isiwo takamirawo the African Democrats noti kwete hazvibvumirwe. Saka munhu atirova mapurisa akanonoka kuuya tokwanisa kubata munhu iyeyo tozopa mapurisa tamutora kamuti uyu ndiye munhu ari kukonzera mhirizhonga mudunhu redu. Noti tikarega kudaro vanoramba vachingotrora makore nemakore, election after election. Even Besia kuna sabu ndakadzidza naye ndakakura naye zvinotikatyamadza kuti ndiye wokutungamira again achiti aiwa zvinotaura zvepeace ndezvavo, isi toenda chirova vanhu kusvika ZANU yahwina. Kana yahwina vanhu nangabva vahwina, vanhu ivavo hapana zvinoitwa. Aiwa, izini ndichamushanyira, ndamushanyira ndotisawira iwe urutaura zvekurova vanhu. Chitanga isusu toenda zvedu takawanda toti chitivova tauya isusu because hatisi veZANU asi tiri zvizvarwa zvemuno.
Mharidzo yemutungamiri wenyika vamunangagwa yavanoparidzaya kuti runyararo runyararo, tingati vanhu here vari kuvatsigira vasiri kuteerera kana kuti vari kungotaurawo zvavo mashoko paruzhinji?
Pane kaviri vateereri veVoice of America, pane kaviri. Pane nini ndogona kupa meseji yokuti aiwa toda runyararo, asi munhu ini anondiziva chaizvo chaizvo maleftenants vese vakaungana kwandiri vanenge vatoziva code yani inenzi secret code yokuti ndikati runyararo ndikataura kaviri kana ndikatsikisisa kuti runyararo zvogona kureva opposite. Kana kuti vanhu vaya vanenge vaitoziva kuti vachingoenda chete takutodhira nemi vachiziva kuti vamunyangagwa vangofuratira hapana zvavachaita, vapurisa hapana zvavachaita. Asi pari zvino hapana kana mumwe akasungwa. Tongoonawo zvenemanyika yese zvayo vese vaiba vaya nanhasi vachiri panze.
Avo vanga vari mumwe wevari kukwikwidza musarudzo yemumiririri weSesame kugokwe vaMakoma Chona veThe African Democrats vachitaura vari kugokwe kwakare. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Magaterera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva rinotonga nyaya dzeuori muPakistan ratongera vaimbove mutungamiri wehurumende vaNawaz Sharif kugara mujeri kwemakore gumi uye rikavabvisisa faindi yemadhora mamiriyoni gumi nechidimbu zvichitevera kukundikana kwavo kutsanangudza kuti ivo nevana vavo vakawana kupi upfumi hwavainawo huri kunze kwenyika. Dare iri ratongerawo mwanasikana wavo Marian Nawaz kugara mujeri kwemakore manomwe uye rikamubvisisawo faindi yemadhora mamiriyoni maviri nechidimbu. Dare iri ratiwo upfumi hwavaNawaz huri kunze kwenyika hutorwe nehurumende. Vari kutungamirira chikwata cheEuropean Union chiri kuongorora sarudzo dzichaitwa musi wa30 chikunguru. VaAlma Brook vanoti kuita sarudzo dzakachena kunobatsira Zimbabwe pachirongwa chayo chekugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika. Munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera. Todzokera kuna Godwin Mangundla atipe nyaya yezviri kuitika na VaAlma Brook.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vaBrook vati zvakakosha kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena, vachiti izvi zvinorerutsa chirongwa chayo chekuda kudyidzana nedzimwe nyika mushure mekunge ukama hwayo nenyika zhinji dzepasi rose hwadzikira pasi peutongo hwavaRobert Mugabe. Vati nekuda kwaizvozvo zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission iite basa rayo sezvainotarisirwa kuita, uyewo kuti basa iri riitwe pachena kuitira kuti vese vari musarudzo vagutsikane nemafambisirwo esarudzo.
The credibility of the election process is important for the future reform process of the country.
Kuita sarudzo dzakajeka kwakakosha pane zvese zvichada kuitwa neZimbabwe pakudyidzana nedzimwe nyika panyaya dzeupfumi nematongerwo enyika. Saka chikumbiro changu ndechekuti dai SEC yaita kuti sarudzo idzi dzichene.
Vati sezvo Zimbabwe ichizivikanwa nekuita sarudzo dzine mutauro, pari zvino pane vamwe vane chivimbo nemafambiro ari kuita zvino. Kunyange hazvo pachine zvinhu zvakawanda zvichiruda kugadziriswa. VaBrook avo vakasangana nemutungamiri wenyika vaya masoro Nangagwa, sachigaro wezeka Mai Priscilla Chigumba, vatori venhau, mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira, vati mumisangano yavo mabuda zvichemo zvakati kuti weshuro yavo ndeyekuti dai zvichemo izvi zvagadziriswa kuitira kuti sarudzo dzisaite mutauro. Vatiwo vakanzwa zvakataurwa nemauto kuti acharemekedza bumbiro remutemo yenyika pasarudzo, asi vakati ZEC haifanire kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vafungire kuti sarudzo dziri kubirwa zvakaita sekushandisa mauto pasarudzo. Chikwata cheEU chinotiwo hachina kufara nezvachakaona pachakadeedzwa nevamwe kunoona kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kuFidelity Printers svondo rapfuura. EU yatiwo chingave chinhu chakanaka chose kana zvinhu zvese zvikaitwa pachena. Mutevedzeri wemukuru wechikwata ichi vaMark Stevens vati mafambisirwo esarudzo anosiyana-siyana, uye kune dzimwe nyika kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kunoitwa pachena vese vanokwikwidza vachiona, asi vatiwo kune dzimwe nyika vanoita zvinhu muchiwande sezviri kuitwa muZimbabwe. Akandike kutanga mukati memakore gumi nematanhatu hurumende yeZimbabwe ichikoka European Union kuzoongorora sarudzo. Hurumende yava Munangagwa iyo yakatora matomu zvichitevera kudzingwa basa kwavaMugabe muna mbudzi gore rapfuura nemauto, yakakoka nyika pamwe nemasangano ekunze akawanda kuti azoongorore sarudzo sezvo ichiti sarudzo idzi dzichaitwa pachena. Zvichakadai, vakasanobata chinzvimbo chemumiriri weAmerica muZimbabwe amai Jennifer Savage nezuro vakati America inoda kuvandudza ukama hwayo neZimbabwe zvisinei nekuti ibato ripi rinenge rakunda musarudzo. Mumashoko avo pakupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kwenyika yavo, Amai Savage vakati America inotarisira kuti sarudzo dzinge dzakachena uye vave kutoona mberi zvirango zvehupfumi zvabviswa pane nekudyidzana kwakasimba pakati penyika mbiri idzi. America yakatemera vamwe vakuru vakuru muzanu PF vainoti ndivo vaibira sarudzo, kutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zvese zvaitadzisa nyika kuve neutongi hwechekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bazi rezveupfumi nhasi raburitsa mashoko ekuti kushomeka kwemari yekunze, zvikuru dhora rekuAmerica, zviri kupa kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemaindastiri zviderere zvakanyanya, uye munyika mushomeke womukaka, sezvo pasina mari yekutenga mishonga yezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe pamombe, kana kuti tick-borne diseases. Uwandu hwemukaka waderera kubva pamarita mamiriyoni gumi nemanomwe kubva pamarita mamiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana masere mumwedzi mitatu yekutanga kwegore. Izvi zvabuda mugwaro remwedzi mitatu yekutanga kwegore, kana kuti quarterly bulletin. Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya kuti tinzwe zviri kuitika.
Kushaika kwe foreign currency kudokanganisa zveupfumi hwenyika. Choto vachirongwa chatofungidzira kuti panopera maelections apa hurumende ichainenge yasetwa inofanira kutarisira kuti tiita sei nenyaya yekuti foreign currency iuye munyika tiiwane, kana kuti iregulatwe zvayo kuti zvinhu zviite zviri nyore, vanhu vagogona kuva nehurongwa kuziva kuti mangwana zvinoita zvakati nokuti mari yakati iripo. Zvava ichokwadi kuti kana even production yemuindustry iri kuafectwa nenyaya yekushayikwa kweforeign currency. But foreign currency kuuya kwayo kunge tato exporta. Zvino hatina zvokuexporta iko zvino, because production yakadzikira kumamines. Ndokwatotofunzwa kuti kwaitwa ikoko tagona kuingiriza migodhi inomainwa tichigona kutengesa zvinhu zvokunze, ndo zvinogona kubatsira. Izvo ichokwadi handisi kuti zvinomborambwa, ende zvandifadza pakuti hurumende pachayo haisi kuda kuwanziridza zvinhu, inozvibudisa pachena zvinenge zvichiinetsawo. Ichokwadi toda kuti tetawana kuti taexporta zvinhu zvakawanda ndokuti mari yadare ipinde munyika.
Matimi kana zvichibvira mari inofanira kuonekwa kuti iri kufamba sei, kana kuti kwamuri kuti kuregulatwa.
Unazva kana munhu uri makambani fanika matoo sales aisusu inonzi formal muchirungu, formal business. Rototi tiongona ngowana foreign currency chete kana ichibva nokumabhangi. Saka mari ikange ichigona kuti kana ikatengeswa zvinhu kunze youya yose nenzira dzakarurama dzemumabank system, production inoingiriza, nokuti zvinenge zvaane mutemo unenge uchitarisirwa nenyika kuti zvotongwa sei, zvofamba sei nemari dzacho. Izvi zvimwe zvokungoti mazuva ano zvomumaparo market houses kuti mari inofamba sei.
Mumwe mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vange vachitaura parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Nasi tiri kuda kumbonzwawo kuti madzimai ari kukwikwidza ari kuti kudii nezvesarudzo dzegore rino.
Inini zita rangu ndonzimera Mahoka, ndiri kuHurungwe East constituency kumashonaland west province. Pati yedu isusu National Patriotic Front ndo pati yedu. Isusu kuvanhu hatisi kuvimbisa, tiri kutoshanda kwete kuvimbisa, kutogadzira mabridge izvozvi patiri kutoshanda izvozvi.
Ndiani ari kutungamira bato renyu ramunotsigira iri?
Bato redu isusu ari kuritungamirira iye zvino. Hatina president isusu kuNT. President wedu isusu ndiShamisa. Shamisa ndiye achapinda paupresident, tinotora udeputy.
Pane vamwezve vangati amai Mahoka tinovaziya vachimira mira vari kuzano PF yava Mugabe. Chii chavangazosandura chamakatadza kusandura muri pasi pava Mugabe?
Zviri zvokusandura zvakawanda zvatoda zvisanduke, nokuti mbavha dzanga dziripo. Handi makanzwa ivo pavakabvisa vamugabe vachiti pane mbavha dzakakomberedza vamugabe. Mbavha idzodzo ndogatatiza idzodzo kuti tisandure, kusina mbavha dziriko.
Asi ndanzwa muchiti imi muri kutsigira vachamisa, zvinozobatana papi ipapa?
isusu takatobatana ne aligned because toda kubvisa junda yakabvisa baba va Mugabe vachiti baba va Mugabe vakura.
Influence Susan Matunga ndiri kumirira zvakarendera aspiring candidates yonza kwa constituents ndiri kumirira ndiri under MDC alliance inova inotungamirirwa na advocate Nelson Sabuza. Zvandiri kuvimbisa muvanhu vemudunhu yandakamirira ndinovimbisa kuti tikaenda muchato tisa madzimai nekuti ndiri kumudzimai tisinovhota ichato tijulai tikaenda tichinokuvhotera advocate Nelson Chamisa upenyu hwedu hunova hunochinja mugovernment of national unity vachamisa vakanga vari part of one of the ministers chinja akachinja pasina kana mwaka ishoma shoma yayakataura zvakabva zvaitika saka ndine chiimbo chekuti free maternity kumadzimai zvinezvo zvine zvinhu zvinokwanisa kungotongochinja pasina kana mazuva madzimai zvakare tisinosanga nemutoro yekuti nyaya inheritance yekuti tikafirwa nevarume tikasara tisisirikadzi hatina anotimiririra asi ndinoziva kuti vachamisa vakapinda pachigaro nyaya idzodzidzi dzeinheritance dzino dzinotirerukira semadzimai.
Ndinonzi Monica Mutsvangwa, ndine minister of state in charge of Manicaland province. Ndiriwo candidate as a senator for Manicaland province. Tiri kuita basa guru zvikuru kutaura nevanhu kuti vanhu vetaiwo zviri kuitwa nehurumende nedispensation nofanirwa kunovhotera president Edi Mnangagwa kuti vape mandate yekuenderera mberi nekubindura zvinhu nekugadzirisa nyika ino kuona kuti zvese zvakakanganiswa nethe previous administration yanga ichimandirirwa navamugabe zvigadziriswe.
Ayo madzimai ari kukwikwidza musarudzo achitaura naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7. Mumitambo yeWorld Cup yatambwa nhasi, France yakunda Uruguay 2-0, ukuwo Brazil iri kutamba neBelgium mumutambo wemaquarter finals. Makundano eCastle Lager Premier Soccer League adzoka kubva kuzororo achipinda munguva yekubvisa varume muvakomana. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Sezvo iri nguva yekubvisa varume muvakomana, hapana chikwata chichada kurasikirwa nemapoints, kusanganisira pamutambo wevavakidzani veCape United neHarare City uyo uri muRufaro Stadium mangwana. Zvikwata zvemuHarare zvasaririra zvikuru makwikwi aya, asi Capes United iri kurwisa iri pachinhano chechina, mapoints 15 pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira nemapoints 44. Mutsigiri wemaGreen Machine vapedzisai Musharu vanobvuma kuti zvemukombe zvaramba, asi vachiti ivo vari kuda mapoints ese kuti vazadzikise chinangwa chavo chekupedza vari pazvikwata zvina zvichapedza zviri pamusoro petafura.
Kutongotochi dei tangoramba takamendenaa mapozisheni kuti tisanganaichirohwo kuti tikatopedza kuti timu top 4 zvekuti zveliga hatichatombotarisiri nemamiri akaita chikwata chedu.
FC Platinum ndiyo iri kutungamira iine mapoints 6 pamusoro pengezi Platinum Stars, zvekuti iri kutarisirwa kuwedzera utungamiri hwayo apo iri pamusha nezepc Kariba musi umwe chetewo madamburo aine rwendo rwakaoma kuHerentals College. Muongorori wemutambo wenhabvu vainnocent labu vanoti vachitarisa mamiriro akaita zvinhu, FC Platinum haisati yatora mukombe, asi vachiti kugona kunenge kudada inokwanisa kutorerwa mukombe nengezi chete kwete nechimwe chikwata.
Nasa cherere yaya maplatinum yaya nokuti maplatinum yaya akatosimba kupedza anogona kutora kana iye kungezi between the two.
Lloyd Mtasa oyo akadzoka kuDynamos mushure mekudzingwa kwemasvondo maviri ari kutarisira kusimudza chikwata chake zvekare apo chiri kusangana neChicken Inn. Asi mutambo uyu hauna kupfava sezvo Chicken Inn echiri netariro yekutora mukombe uyu apo iri pachinhano chechitatu patafura. Highlanders iri muNational Sports Stadium nesvondo ichitamburana neBlack Rhinos. Mitambo pakati pezvikwata zviviri izvi unowanzosimudza vanhu pazvigaro zvavo nemufaro kweva minutes ese 50, zvekuti uyu haungasaririre. Mimwe mitambo iriko svondo rino yakamira seizvi: Mutare City Rovers vs Nichra, Blauwe Chips vs Yada, Chapungu v versus Blair City, Shabani Mine versus Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabatashika kumagumo, ndokuoneka indini Ivan Zininga, ndiri mu Washington DC.
So kuizika tisenda baku VOA.